Munyaya yekuchera zviwanikwa, Zimbabwe iri kutarisirwa gore rino kuwana mari inosvika bhiriyoni imwe chete nezviuru mazana manomwe nemasere kubva pabhiriyoni imwe chete nezviuru mazana mashanu zvemadhora gore rapera. Izvi zvabuda pamusangano wemazuva maviri kana kuti Mining Indaba watanga kuMikkels Hotel muHarare nhasi. Vakafanobata chigaro chemukuru wekambani yeMinerals Marketing Corporation of Zimbabwe vaMasimba Chandavengerwa vaudza Studio 7 kuti ichokwadi kuti ndivo vataura mashoko aya pamusangano wanhasi. Tavabvunza kuti sei vaine tarisiro iyi.
Chiri kutanga kukonzeresa kuti maminerals edu anga achikwira in terms of value yacho. Nyaya kuti chrome ore ne chrome inenge yaprocesswa mavolume ato ari kuramba achikwira gore negore, uyezve chrome yedu sekubva kwenyu ichrome ine mutengo ine quality iri pamusoro. Tiri kuonawo mamakets mazhinji kunyanya kuchina achinyanya kuifarira. Saka tine tarisiro yekuti muna 2018 muno tinofanira kuwana mavhari yakadaro kana kutopfuura. Uyezve madiamonds yedu sekubva kwenyu gore rapera iri hatina kunyanya kutengesa madiamonds akawanda, tida kumagadzira kuti atari kuti azowana mutengo wakatikwirei. Saka izvozvo ndozvimwe zvezvinhu zvikuita tive nechivimbo zvekuti tinokwanisa kuramba tichiwedzera mavalues emaminerals edu.
Musangano uyu uri kukokerwa nekambani yekuLondon yeMining Report yakabatana neChamber of Mines Zimbabwe nebazi rezvezviwanikwa. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachitungamira sangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Godfrey Kanyenze, vanoti havasi kushamisika nekuwedzera kwemari yezvicherwa sezvo zvinhu pamusika wekunze zviri kufamba zvakanaka.
Zvinhu zvinotarisirwa nokuti mari iri kuuya pane zvicherwa yatisimukei. Vachinamata vakazvitaura zvakare mubumbiro ravo re2018. Kuti mitengo yezvicherwa zvedu yati simbei. Saka naizvozvo vanga vachititarisira kuti mari yavachawana kuzvicherwa ichatisimukei. Zvakare muchayeuka kuti gore ramakore apfuura aya goridhe yanga yakuita zvakanaka chose, kunyanyanyanya ava vanonzi maatisi nawo vadiki ava vari kuchera vave kuita zvinhu zvakare zviri pamusoro maringe negoridhe yavari kuchera yasimukawo zvakati nyanyei. Saka naizvozvo tinotarisira hongu kuti zvatichawana pazvicherwa gore rino mwaka uno tichange zviri pamusoro maringe negore rapfuura.
Vamwe vakuru vakuru muhurumende nedzimwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi vanoti nyaya yekurerutsira vanoda kutanga mabhizimisi vachibva kunze yakaunzwa nehurumende yava Emerson Mnangagwa ndiyo iri kupawo kuti vekunze vakawanda vade kutanga mabhizimisi munyika, uye chivimbo ichi ndicho chava kupa kuti mitengo yezvicherwa itikwirei. Asi mutungamiri webato rinopikisa rePDP uye vaimbovawo gurukota rezveupfumi vatendai biti vanoti kukwira kwemari yezvicherwa hakunei nezviri kuitwa navamunangagwa.
Vanhu veLacosta vanorotomoka. The simple thing chiri kuitika ndechekuti maprices emacommodities they are firming up. In the last 3 years from 2014 to 2016-17 my international prices of commodities anga akadonha. So price ye oil kunyanyanyanya oil yange yato pa $40 a barrel iko zvino yava kuma $60 a barrel. So price ye goridhe yange yakadonha, price ye platinum yange yakadonha, price ye chrome yange yakadonha. So in the last 6-8 months ma price ari kukwira, zvoreva kuti kukwira kwema price kuzoreva kuti vanochera makambani anochera achaonawo mari yakawanda because maprice ari kukwira. Izvi hazvinei navamugabe, izvi hazvinei nengwena. Chinonetsa ndechekuti vanhu ava vari desperate, they are unable of delivering anything on the table except manyepo manyepo.
Tabvunzawo vabiti kuti kukwira kwemari iri kubva muzviwanikwa kunoreva here kuti homwe yehurumende inenge yave nani.
Kana zviri zvemadiamonds itokangamwai zvenyu nekuti madiamonds vanhu havanoba. My minerals in Zimbabwe, companies only pay tax. So assuming the expected gross income to Zimbabwe is $1.8 billion, only a few of that money will come to treasury because of a cakey tax fiscal laws. You know, kuti makambani emigodhi ndoega anotenderwa kuita forward malosi avo gore ne gore ne gore ne gore panye churu inozi pachurungu ma special initial allowance aye malosi anoramba achingoitwa pass on. That's why isusu ku MDC Alliance tiri kuti one of the things that has to be done panofanira kuitwa mutemo mudzva wemugodzi unoreplace the Mines and Minerals Act ya 1923 muchikuvye kuti Mines and Minerals Act yakapfepo mugore 1923 varungu vachinge vadiscover vauya munomu vachida kutsvaga mugodhi so to encourage investments vaona kuti rand yekusouth africa haiko kuno kuzimbabwe vakapasa chimutemo chinopa mamining rights superior to any other rights so pamba penyu imimi kubudiriro rokuborodhero pakaonekwa mugodhi munhu wemugodhi anobvumidzwa kupwanya imba yenyu kuti amaini which is not possible mining rights can be superior to other rights then the other thing chinonetsa nezvicherwa zvemuzimbabwe zviri extractive kana tichiti zviri extractive techino kuti accumulation model yacho ndeyekuti zvinongotorwa zvoburitswa kunze kwenyika so mukamutsa iminisiro John Rhodes akafa mugore ra 19 something harasikeba because it's still the extractive model, it's not value addition. So my minerals, the problem with the mining sector in Zimbabwe, it's high value but low impact. Low impact is to benefit the local economy because it's an external economy still controlled by multinational companies Zimplats and other major actors in our mining industry.
Nyanzvi munyadzi zveupfumi dzinoti Zimbabwe inokwanisa kumudziridza upfumi hwayo kuburikidza nekuchera zviwanikwa. Zimbabwe ndiyo nyika ine koromo yakawanda kudarika dzimwe nyika dzose pasi rino uye iri pachidanho chechipiri pakucherwa kweplatinum.